manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 17 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Matongerwo enyika haasi ekupokana. Matongerwo enyika haasi ezvibhakira. Haasi emakuva. Chero tikaenda kumakudo haana kupata sezvizvi.
Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoshanyira mhuri yenhengo yebato ravo yakapambwa nekupondwa kumabvuku vatapfuma nei masaya uko vakurudzira hurumende kuti itore matanho ekudzivirira dambudziko rekupambwa kwevanhu chikwata cheEuropean Union chakaongorora sarudzo dzakaitwa muna nyamavhuvhu munyika chinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kufambisa sarudzo idzi sezvinotarisirwa uye European Union haiti kuzoramba ichitsigira Zimbabwe nemari yekufambisa nyaya dzinobata sarudzo hama neshamwari vanoungana pamunamato wekuenekana nemutambi wenhabvu aive nemukurumbira Raman Gumbo kuulawayo Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira mhuri yenhengo yebato ravo yakapambwa kumabvuku yakazowanikwa yakapondwa vatapfuma nei masaya vachibata maoko pamwe nekuchema nayo vachikurudzira kuti hurumende yeZANU-PF itore matanho ekumisa dambudziko rekupambwa kushungurudzwa uye kupondwa kwenhengo dzebato ravo mutoro wedu wenhau Pasmond Love anotipa nyaya inotevera
Vachitaura kuruzhinji rwevanhu rwaungana runosanganisira vatsigiri vebato ravo vanhawo pamba pava masaya kumabvuku masikati vachamisa vati zvinorwadza zvikuru kuti nhengo dzebato ravo dziri kuramba dzichipambwa nekutsakatika asi hurumende yeZANU-PF isina matano ainotora kuferefeta nokugadzirisa dambudziko iri
What is even shocking is that there is not a statement from government
Chinotishamisa ndechekuti hakuna kana mashoko enyaradzo kana kubatawo maoko kwakaitwa neZANU-PF nehurumende yayo kunyaradzawo mhuri yafirwa kana kuedzawo kugadzirisa kupedza nyaya dzeuipi nekushungurudzwa kwenhengo dzedu. Vachamisa vati hurumende yeZANU-PF haidi kugadzirisa dambudziko iri nekuti ine ruoko munyaya dzekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa hurumende vachishora nyaya yekuurayiwa kwevanhu nekuda kwezvematongerwo enyika vachiti kunyangwe mhuka chaidzo hadzidaro.
Matongerwo enyika haasi ekupokana. Matongerwo enyika haasi ezvibhakira. Matongerwo enyika haasi emakuva. Chero tikaenda kumakudo haana kupata sezvizvi.
Asi vebato reZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachipa divi rebato ravo iro riri kupomerwa mhosva dzekupamba vanopikisa mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF vafarai marapira vanoti baso ravo harishamiswe nemashoko avachamisa vachiti CCC yagara inongotaura mashoko emanyepo kusvibisa bato ravo nehurumende iri kutonga
isu vebato rinotonga reZANU-PF hatinyanyoshamisika nemashoko anenge achinzi atagoyewo navachamisa Nekuti veopozisiya ndo basa ravo rekutaura zvinhu zvisina kuzadzikiswa noumbowo vanongonakidzwa nokushama muromo wotaura zvinhu zvekwavanenge vasina kuswera.
Vanongorora nezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rePeople's Unit Party vaHerbert Chamuka vanoti ZANU-PF inoratidza kuti ine ruoko panyaya yekupambwa nekupondwa kwenhengo dzeCCC sezvo ine chinangwa chekuparadza bato iri nekuti ndiro bato guru rinopikisa uye rinotsigirwa nevakawanda.
Nyaya yemaabductions, nyaya yekurohwa kwavanhu, nyaya yekunyangariswa, nyaya yekuitwa zvese zviri kuitwa vanhu, specially veCCC. Inyaya yekuti ZANU-PF inoziva kuti CCC ndo strong opposition muZimbabwe. Ende Zano PF ine shungu yekuti CCC inofanira kunge yapera before 2028.
Pare zvino hapasati paitwa tsvakurudzo yekuti vamasaya vakafa sei sezvo ongororo iyi kana kuti postmortem isati yaitwa. Vamasaya vakapambwa zvondorapfuura nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF pamwe nevasori ndokuwanikwa vakafa kuCleveland pedyo nemugwagwa weArcturus. Kurongwa kwekuradzikwa kwavo wanzi uchaziviswa nekufamba kwenguva. Vamwewo vanongora nezvematongero enyika nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International vari kukurudzira hurumende kuti iongorore nekupedza nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvikuru sei nengo dzeCCC. Kupambwa nekupondwa kwavamasaya kunouya nguva pfupi dzimwe nengo dzeCCC dzinosanganisira nengo yeparamende vachakudzwa ngadzihore nevaive mumiriri wemabhuku Tafara muparamende vaJames Chidhakwa dzichangobva mukupambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Muzinda weAmerica muZimbabwe wakaburitsawo mashoko ekushoropodza nyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu ukakurudzira hurumende kuti iferefete nyaya idzi zvizere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ngovhu.
Chikwata cheEuropean Union chakaongorora sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu munyika chinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haina kufambisa sarudzo idzi sezvinotarisirwa, uye European Union haisi kuzoramba ichitsigira Zimbabwe nemari yekufambisa nyaya dzinobata sarudzo. Asi ZEC inoti yakatevedza mitemo yese inobata sarudzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau padande mutande vari kuBrussels kuBelgium, uko kune muzinda wesangano remubatanidzwa wenyika dziri mugungano reEuropean Union, mukuru wechikwata cheEU chakaongorora sarudzo vaFabio Massimo Castaldo vati changa chiri chishuwo chavo kutura mashoko ari mugwaro iri vari muZimbabwe sezvinongoitwa kunyika dzimwe dzese, asi hurumende yemuno yakavaisira gokora. Vati pane zvizhinji zvinoda kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti sarudzo dzinotevera dzive dzakachena.
Kune mitemo yakawanda inoda kutevedzwa munguva yesarudzo isina kunge yakatevedzwa neZEC. Iyo ZEC ngaisaita sekuti ine divi rainorerekera mubasa rayo. Mitemo yemunyika yakafanana nemopa ngaienzanise munhu wese.
Vakastaudo vatiwo danho rakatorwa neEuropean Union rekumbomira kuwanisa ZEC mari nechekuita nesarudzo richaramba rakadaro kusvika iyo ZEC yava kuita sarudzo ichitevera mitemo yese inechekuita nesarudzo. Asi mutauriri weZEC vaRodney Kiwa vati sarudzo dzakaitwa nemazvo.
Isu seZEC takateedzera mutemo unotitungamidza papa kuti tosarudza sei, tinoita sei, takateedzera izvo. Yes, machallenges akaitika hatirambi, but nyaya yekuti hanzi takanga takarerekera kurekera uku kana kudismiss it with the contempt that it deserves.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vaudza Studio 7 kuti gwaro rechikwata cheEU rekupedzisira iri rabaya dede nemumukanwa.
Hapana kana umwe chete akatenda kuti election rakafamba zvakanaka. Ende tinorumbidza chirongwa chatogwa neEU kumbobata mari kuti ZEC haina kodzero yekuti ingopiwa mari kuti ipfachure chete isiri kuita basa rofanira kushanda mari iroyo.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vaFarai Marapira vanoti European Union iri kutaura zvemugodzi matsuro.
Kana iri nhau yemari ngavachengete mari yavo. Isu hatina mbobvira tati hatigoni kuzviitira maelection. Maby-election tiri kungoita vanhu achingofamba zvakanaka. Uyezve kuti titeeredzane nemashoko ekuti mapato anoti kana kusina kukunda wangu achida kuti akunde votanga kutsoropodza, hatinyanyobatikana nazvo isu seZANU PF.
Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava pamwe chete nemunyori mubazi iri ambasada James Manzou vanga vasiri kudavira mbozhanare dzavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzakaitwa pachitevedzwa mitemo yenyika uye hakuna sarudzo dzichaitwa kudzamara muna 2028. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari sachigaro wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanotiwo danho ratorwa neEU harishamisi nekuti sangano iri ragara riine divi rarakarerekera.
Ndinoona sokuti vanyanya pachikero chavo kuenda kurerekera kudivi ravaida nekuti kana zvinhu zvisina kubuda sezvavanga vachitarisira musarudzo. Kazhinji vanhu vekunze kwenyika kunyanya European Union vanenge vachiona sekuti Zimbabwe Electoral Commission haina kuzvimirira.
Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kusawaniswa mari kweZEC neEuropean Union kunogona kukanganisa basa rekomisheni iyi.
Tinozviziva isusu kuti ZEC yakanga ichingova nezvigozhero zvekuti izadzikise maelections aya, zvigozhero zvemari. Saka kushayikwa kwerubatsiro urwu kuchaita kuti upenyu uome nekuti sarudzo hadzizozadzikiswi zvakanaka.
Mugwaro ranhasi, chikwata cheEU chakaongorora sarudzo chatiwo mitemo yakafanana nemopa uye sangano refaz ndizvo zvimwe zvakakonzera kuti sarudzo dzisaitwe nemazvo munyika sezvo paive nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Mashoko aturwa neEU ekuti ZEC haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa ndiyo mamwe chete akaturwa nemamwe masangano akauyawo kuzoongorora sarudzo muna Nyamavhuvhu anosanganisira resadac, African Union nereJimmy Carter Center. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva iyo paine kuratidzira kwevatsigiri vemapoka maviri aya munyika dzakasiyana-siyana veruzhinji vachikurudzira kuti hondo iyi ipere. Vamwe vagari vemuIsrael vane hama dzavo dzakatapwa neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo vari kuenderera mberi vachikurudzira mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti vaise zvese zvavanokwanisa kuti hama dzavo dzidzoke dziri mhenyu. Israel inoti haisi kuzomisa hondo iyi kusvikira vakatapwa vose vadzoswa neHamas. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vanodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000. Israel inoti vanhu vashayawo muhondo iyi munyika mayo vave kudarika chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reTriple C mudunhu reNorth America vaTim Muringai kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yehondo yemuIsrael ichanetsa pakuti Israel iri kuramba kuti Palestine ive neone state autonomy. Iyo vada kuramba vachiocupya Gaza apa nyika dzese including United States dziri kuda two state solution ino exclude Gaza. Gaza inenge ichibelonga to the Palestinians. Saka ndo pane nyaya yehondo ipapo.
Munoona vaviri ava vachizokwanisa kutaurirana here kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichipera? Nekuti tiri kuona kuti pane vanhu vari kurasikirwa neupenyu munyika mbiridzi.
Kupera kwaichatoita ndeko kutoona kunge vatopinza vanhu vanenge vakaita sana Russia kuti vauye kwazobatsira kumediata, nekuti ivo vari kusapotawo nyika dzakaita sana Irani nemaHezbollah nezvakadaro daro. Saka ngavataurirane nevanhu vese vane interest muhondo iyoyo kuti zvinhu zvipere.
Tinoona kuti nyika dzakadai seAmerica uye zvemasangano akadai seUnited Nations nyanya World Health Organization vanga vari kukumbira kuti pamboita atingati aye mahumanitarian breaks, asi tiri kuona izvi hazvisi kuitika pari zvino. Chii chinofanira kuitwa kuti tionowo pachizowanikwa pachimbomiswa kuti pawanikwe chikafu nezvimwewo zvakadai semishonga zvichienda kune vari kuGaza?
I think chinonyanya kukurudzirwa ndechekuti America inofanira kutaura naPresident veIsrael vaNetanyahu, nokuti ndivo vari kupesedzera nyaya yekuti iende pamberi. And then vePalestinian Authority vanofanira kutaurawo navo nemaArab Nations avo neHamas kuti vadzore tsvimbo, nokuti zvino izvi vanhu vari kunyanya kukuvara vana, vanhu vechikadzi, ana baba vasinei nehondo iri kuitika.
Tombotarisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzemuMiddle East, munoona kuchikanganisika here pamusoro pehondo iyi?
Ini handione zvichimisa anything, nokuti Zimbabwe it is a sovereign state. Saka shamari dzedu neshamari dzenyika dzakawanda hazvimiswe nekurwisana kwavanenge vachiita.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reTriple C mudunhu reNorth America vaTim Muringai vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Zimbabwe nasi yaparura chirongwa chemazuva 16 chekurwisana nekushungurudzwa kwevanhu mudzimba zvikuru vanhukadzi. Izvi zvaitwa pamberi pezuva rekutanga kucherechedzwa kwechirongwa ichi rinove musi wa 25 mbudzi chichipera musi wa 10 mbudzi ndinodzokorora chichipera musi wa 10 zviita. Dingindira regore rino rinoti Investing to Prevent Violence Against Women and Girls, iro rakanangana nekudzivirira vanhukadzi nevanasikana kubva kumhirizhonga. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasaina bhiri rinoshanda kwenguva diki rinobvumidza kuwedzerwa kwemari inoshandiswa nehurumende. Danho ramisa kuvharwa kwehurumende kwanga kuchitarisirwa mangwana dai hurumende isina kuwana mari. Izvi zvaendesawo mberi gakava muparamende nenhengo dzebato rinopikisa reRepublican Party mugoredzva panguva iyo rubatsiro kuhondo dzeUkraine neIsrael hwaramba hwakamiswa. Rubatsiro rwatanga kupinda mudunhu riri kure reLokgodi nemamwe matunhu muSomalia zvichitevera mafashamo akauraya vanhu 32 nekusiya mazana ezviuru asisina pekugara. Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kutadza kumhangara nyaya dzavo kumapurisa sezvo munzvimbo dzavanogara musina makamba emapurisa ari pedyo navo zvikuru kumaruwa. Hakusi kumhangara chete kwavanoti vanoda, asiwo kuti vange vachichengetedzwa nemapurisa munharaunda dzavo. Nhunhurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanogara munzvimbo dziri kure nemaguta nemadhorobha vanoti vanotomanikidzwa kukwira mabhazi kana michovha kunomhangara nyaya dzavo kana kuti vawane rubatsiro rwemapurisa. Vamwe vanoti nekuda kwekushayikwa kwemakamba emapurisa nyaya dzakawanda dzinopedzisira dzangoturikwa dzisina kumhangarwa. Mumwe anoti akatadza kunomhangara nyaya yake yekubirwa chigayo kumhondoro mudunhu reMashonaland West vasimbarashe muneri vanoti vakatozokwanisa kunomhangara kwatopera mazuva 3. Asi vamwe vakabirwa musi mumwe chete navo vakatotadza kunomhangara zvachose sezvo vainge vasina mari yekufambisa kunomhangara kuchegutu uko kwakareba makiromita 30 kuchibhadharwa madhora ekuAmerica 2. Mugaro wekumasasa kumashonaland East vamacho dzisengwe vanoti vanomanikidzwa kuenda kuchivhu kana kufeatherstone kunomhangara nyaya izvo zvinoda mari yekufambisa madhora ekuAmerica 3 yavanoti vanenge vasina.
Nyaya iri kuitika ndeye kuti zvonizvo mapolice station ari kure, izvo zvinotoda kuti titoenda kuchivhu kana kufeatherstone, izvo zvinonge zvichida kana mari yetransport.
Mambo Zimunya vanimrodi Zimunya vedunhu reManicaland vanoti vamwe vagari havareberwe nemufambo wekuenda kunomhangara kumapurisa chete asi kunyange kuenda kunomhangara kwamambo chaiko. Mumiriri weKariba mudare reNational Assembly vari nhengo yeCitizen Coalition for Change kana kuti TCC vashaini kwangwava vanoti dambudziko rekushomeka kwemakamba emapurisa ririmowo mudunhu mavo.
Saka chakaipira kushayikwa kwemapolice station yandiche kuti munhu akasungwa for example ari pamusamba kana pakasvisva kana bhazi risina kuuya munhu anogona kuita 2 days achiri paarea ipapo asati atakurwa kuenda kuziyakobvu.
Vagwangwa vanoti mapurisa emumamisha kana kuti neighborhood watch ndiwo anowanikwa nyore munharaunda dzakawanda asi dambudziko nderekuti anenge asina kudzidziswa basa zvakakwana zvinozoita kuti nguva zhinji paite ropa rakaipa pakati pavo nevanhu vemunharaunda.
Chimwe chinhu chinosiririsa ndechekuti vanhu vanozosunga vanhu ivavo maconstablary, maspecial constablary aya anenge achigarisana nevanhu ivavo muarea, hazvizvo pachimiro chakanaka kuti vakamusunga munhu iyoyo munhu anogona kuzosvika achida kumukuvadza.
Dzimwewo nguva nekuda kwekuti kamba dzemapurisa duku dzinenge dziri kure nekamba hombe musungwa anogona kuita mazuva asati asvika kumatare edzimhosva izvo zvinonzi negweta rinomirira kodzero dzevanhu vaalec muchade hama kutyora kodzero dzemusungwa
kana tichadhe ofisi iri kure saka taakukuchengeta patakakusungirira pamuti kana muhozi kana mumba kana neimwewo nzira zvayo nekuti chitesheni chiri kure saka kodzero dzake dzine chisungirire dzichimuita kuti iye abve asunungurwa ipapo
gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa ndiwo anoziva nzvimbo dzinoda kuvakwa makamba sezvo achishanda nevanhu zuva rega rega
basa remapurisa iro zvoti kana komishina general ivanga vapurisa risa ministero kundova kombestation kuti vane maitiro avanoita mapurisa nekrageria vanoziva zvemaitirwo azvo nezvinodiwa
mutauri wemapurisa munyika assistant commissioner ponyati vanobvuma kuti panoda kuwedzerwa nzvimbo dzekumhanyarira munyika
communities vakaona kuti ivo vagari venzvimbo pane area yavanoti inoda police station vakasununguka kunoona officer in charge vakasununguka kunoona usakumanding district nausakumanding province votaurirana koita majustification kunzvimbo yakati panoda police base here panoda police post here kana kuti police station
vanyati vanoti nzvimbo dzakawanda dzinoda kuvakwa dzimba dzekumhanyarira kusanganisira nzvimbo dzakagariswa vanhu patsva
remember nzvimbo dzinochinja magare evanhu kadzimwe dzinowanda vanhu dzimwe dzinoenda dzichita vanhu shoma saka zvinhu zvese izvozvo zvinoda kutariswa remember tine land reform program yakaitika ita process yatingati isusu haiperi nhasi kana mangwana
munyika mune makamba emapurisa anodarika mazana mashanu pamwe nemakamba madiki kana kuti police post anodarika makumi mapfumbamwe hatina kukwanisa kuziva uwandu hwemapurisa asina kudzidzira basa zvizere sezvo assistant commissioner nyati vati vanotorwa mumatunhu zvichienderana nekukura kwenzvimbo pamwe nebasa rinenge riripo ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Hama neshamwari dzaungana nhasi masikati muBulawayo Amphitheater pamunamato wekuonekana nemutambi uye murairidzi wenhabvu aive nemukurumbira Raman Gumbo. Mutumbi wake wakapinda munyika nezuro kubva kuBotswana uko akashayikira musi wa 10 mwedzi uno chinove chishanu chapfuura. Izvi zvauyawo apo kwaitwawo munamato wekurangarira vanhu makumi maviri nevaviri vakashaya mutsaona yemumugwagwa weBulawayo Bait Bridge nechipiri. Hurumende ichikurudzirwa kuti iumbe homwe inobatsira vanenge vasangana netsaona. Raman Gumbo ari kutarisirwa kuradzikwa mangwana kuLady Stanley Cemetery makare muBulawayo. Ivanzi Sininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutambo wenhabvu uye vakambovewo mutambi uye murayiridzi wenhabvu vari mukuru wesangano reCM International Soccer vaCharles Mhlauli kuti tinzwe maonero avo.
Raman takabva kure and takashanda tese for a long time unozvati takakocha Cape United na Raman before ndomazva ndakazobva ndakuenda kuGerman but before that vanhu vazviziva kuti ini na Raman tatagara tine ushamwari unobva kure kubva mazuva ake achiri kutamba kusvika patime yaakazotanga kukocha imwe timu yainzi Bulawayo Wanderers asati atangira kukocha Highlanders ari asisteni namadhinda we
zvamunganongedzewo zvakakosha panhoroondo yeupenyu hwaRamani ndezvipi?
Chinhu chakakosha pandicho kuti vanhu varangara kuti Ramani anga ari munhu anga ari one of the best soccer coaches muZimbabwe. Saka nyika pachezvayarasikirwa ende zvinhu zvinongorwadza kuti macoaches edu emuZimbabwe kachinji kacho havanyatsoremekedzwa vachiri kurarama ende kuzunza kuti Raman akazoshayikwa akukocho kuBotswana akamboenda kuMalawi akazodii munhu akakocha national team munhu angada ari pane chimwe chinhanho chekubatsira kana kuti bhora renyika vanhu vakadaro ngada kuti tivasimudzire kuita kuti bhora redu rienderere mberi saka kurasika kwaRaman hakusi kurasikirwa kwemhuri yekwaGumbo chete asi kurasikirwa kwenyika.
Ko zvekutiwo hurumende yapa ruremekedzo rwegamba tanzwa kuti vapiwa state assisted funeral munozvionawo sei?
Zvangondiitwapo kugadzikana kunzwa kuti government yaita estate assisted vari kubatsira saka zvinongopo kamuka kugadzikana pati kurasika kwaramana kurasikirwa kwenyika.
Tiri kunzwawo nezvekushaya kwaGeorge Chigova, munewo here zvamunozivawo nezvake uyu?
Uyu mukomana uyu anga achiri mwana mudiki, I think anga ari about kana kusangana ari kuma 30 something, saka zvinhu zvakangooma kuti munhu angoti achiri kudai achiri ne a lot to offer over ashaika, saka ndomumarwadziro akunge zvichikuita.
Vanga vari nyanzvi yezvemutambo wenhabvu vari mukuru wesangano renhabvu reCM International Soccer vachausi mushauri vari parunhare kuBoston muno maAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri aita mukurumbira ngoni dzashe paradza anozivikanwa nerekuti Mambo Guramatunhu achibva kumasvingo. Mambo Guramatunhu ari kuparura damba refu rake idzva mangwana rinonzi Zvombo pamutambo uchaitirwa kuJason Pepo Little Theatre kumusha weEastleigh. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Saka damba refu iri rinonzi ane zita raro
album rangu rinonzi Zvombo rinova album rechipiri kubva ndichitanga kuDetemba.
Manga muri kupi kwacho kwamailonja album irori?
Jason Pepo Little Theatre kuEastleigh muHarare, kubva nenguva dza5 kusvika nenguva dza8 manheru.
Pari kunzi Zvombo apo hamusi maakuti dzosera kuhondo here? Ndezvipi Zvombo zvamuri kutaura?
Paroti Zvombo apa kune chombo chinovaka, kune chombo chinoparadza. Inini ndakasarudza kushandisa nhetimbo dzangu sechombo chinovaka nharaunda yangu.
Mumba mangu anopinda ndine munhu mumachira, tine vana asi munhu kuswera nekabudura, ndichitarisa mudzimai wangu paanomenura, saka pano ndichiswera ndakamudhura ndozvakamutadzisa kuroora.
Saka nhetembo idzi namanzwi aya neunyanzvi uhwu chombo chinoadresa matambudziko atiri kusangana nawo akaita saiwayaya. Ende ndichitokurudzirawo kana ari maartist mamwe kuti mukuimba kwatiri kuita, vana nyandiri mukunyandura kwatiri kuita, ngatishandise ati yedu sechombo kuvakiridza nharaunda yedu.
Vanoda kukutevererai, vanodawo kuuya kumitambo yenyu, kumashow yenyu iwaya, vanokuwanai kupi?
Zita ndi Mambo Guramatunhu pasocial media, saka mukafollowa Mambo Guramatunhu ipapo ndinokanda information yese about kunowanikwa album. Mukaenda paYouTube ritange riripo, mukaenda paInstagram tichange tichingoposta information yakawanda maringe nealbum yerori uye parinowanikwa.
Mashoko amunoda kupawo vatsigiri venyu nevanokuteverai ndeyekuti kudini?
Mashoko andinosiyira vatereri ndinoti upenyu idunga munhu, pfungwa dzemunhu ndicho chombo chake, dzinogona kushanda kumuparadza kana kumuvaka. Ndatenda.
Chitipai kamwe chete timboka tichikwake Hoza Friday vanzwe vateereri kuti mangwana kunenge kunei.
Akakambo kanonzi Miri kwatakaenda kandakaficha anonzi Darlington Tanganyika kana kuti Mofu, kanotaura miringwa kana matambudziko anosanganikwa nawo nemaZimbabweans kana vana vevhu vakaenda kune dzimwe nyika uye nezvishuwo zvavo kana zvaigoneka. Saka vateereri ngavanakipe. Kwatakaenda sina mai yakuenda nadimamuini charovedzera.
Manga muchinzwa netombo inonzi Mhiri kwatakaenda kubva padamba refu rinonzi Zvombo muhurukuru yamanzwawo zvakare yamambo Guramatunhu vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari kumasvingo. Musakangana wachirongwa chedu chelive talk na8pm apo tiri kutarisa nezvegwaro raburitswa neEU rekupedzisira pamusoro pesarudzo dzeZimbabwe. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka-17 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane iMasaya eMabhuku. Ikula lamazwe yaphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi le-European Union Election Observer Mission namuhla lethu leumbiko walo wokugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha emota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane Masaya eMabhuku lapho asole khona uhulumende weZANU-PF esithi uyaphambili ngokuhlukuluza lokubulala abalandeli be-TCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Khuluma esendlini yomufi eMavuku namuhla uChamisa usule kakhulu ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya esithi lokhu yibudlova obudlulise amalawulo obungamelanga buvunyelwe eZimbabwe. Uthe njalo kusobala ukuba uMasaya wabulawa ngabantu beZANU-PF bona athi babusa ngendlela ehlukumeza uZulu. Wengeze wathi okubuhlungu kakhulu ukuthi iziphathamandla zebandla elibusayo lezikahulumende azikethule amazwi zisola isehlakalo lesi kumbe ukududuza umdeni kaMasaya.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Okumangalisayo ukuba akula loba ilizwi elivela kuhulumende weZANU-PF ukududuza labo abakhalayo lokulungisa indaba zokubulawa kwabantu. Kuyacaca ukuba yibo abambulalayo.
Ekhuluma phambi kombuthano wabasekeli be-CCC ahambe labo ukuyaduduza imuli kaMasaya, uChamisa uthe amalunga ebandla lakhe athwele nzima ngokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abanakekelwa ukuthi ngabacuphi abasebenza leZANU-PF. Khona athi kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMasaya uthunjwe ngesikhathi esemkhankasweni okudingela ibandla lakhe usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Farai Marapira usole amazwi kaChamisa esithi ibandla lakhe alilani lodlakela oluselizweni kanye lokubulawa kukaMasaya.
If one is to look at Mr. Chamisa's utterance, it's either he is lying, he is delusional.
UMnumzana Chamisa ulamanga, akuchoyo akusiqiniso. Siyakwazi ukuba soloku kwaqala uhulumende wethu. Umongameli Mnangagwa nguye yedwa othi abantu kabathandana. Bathethisa umongameli malanga wonke ebulenjini beTwitter.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza lebandla lePeople's Unity Party, uMnumzana Herbert Jamuka uthi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF yilo eliphatheka kuzehlakalo zokwethuselwa kwabantu.
Ukunyamalaliswa kwabantu nokubethwa kwabantu nokukidinetshwa kwabantu lawa ama-abductions ayenzwa neparty yeZANU-PF. iZANU-PF iproblem yayo ayifuni istrong opposition in Zimbabwe. iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa ngoba iZANU-PF iyasaba ukuthi 2028 ingadliwa neparty yeTCC. Because since Emmerson Mnangagwa ewinile ngo 23 August ngo 24 August azange ayenze any development.
Abemuli kaMasaya labebandla lakhe bathi bamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba ukwazakale ukuthi ubulewe njani kumbe ubulewe yini i-post mortem okumele yenziwe izingcwethi ezizimeleyo. Isidumbu sakhe satholakala siganyuliwe umzimba wonke ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Amalungiselelo omngcwabo aqale namuhla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Ikomishini kahulumende ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission isola kakhulu izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamnumzana Tapfumane Masaya. Lanxa ingacacanga ukuthi ikhuluma ngodaba lukaMasaya, ikomishini le yethule umbiko othi iphakathi kokuphenya zonke izehlakalo zodlakela esezibhahile kulezi nsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Ikomishini le ithi labo abahlukuluza abanye kumele babekwazi ukuthi umuntu wonke olelungelo lokusekela ibandla alifunayo engahlukuluzwa. Ngokunjalo ithi abantu kumele bahlalisane kuhle ngokuthula kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ibandla leTripusilithu Masaya uthunje wabulawa ngabacuphi labasekeli bezanu-PF, kodwa ibandla elibusayo liyakulandula lokhu. Baningi abasekeli beTripus asebethunjiwe batholakala betshayiwe balimala kakubi kusikhatshana nesedluleyo, futhi bagoqela omela abasakhulayo ePhalamende uMnumzana Thakudzwa Ngadziwore. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungule zombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
IZimbabwe Human Rights Commission yenza kahle ukuthi ikhulume lokhu, kodwa ukubalulekile ukuthi isukume njalo yenze ibuye iqondise lamazwi kulabo okudala baqalisa ukunyamalalisa abantu, betshaya abantu, belimaza abantu. Singakhohlwa ukuthi udlame lolu esilubonayo luqale khona le after independence ngo-1980. Ngo-1981, 82, 83 bekuqhubeka kulodlakela. Bakhona ababekhona ngaleso sikhathi, bakhona abalokhu bekhona namhlanje ababephathekile kulolu dlakela, abalokhu bephathekile kudlakela lwanamhlanje. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission kayingenzise engathi ayikwazi ukuthi udlame luvela kubani, ngubani onyamalalisa abantu, ngubani otshaya abantu, ngubani ongafuni ukuthi kube le mbono ephikisayo. Kayiqondise kuleyo muntu, isho ukuthi bani, yekela ukubulala abantu, yekela ukutshaya abantu, yekela ukunyamalalisa abantu. Ibuye njalo ikhuthaze amapholisi ukuthi enze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Yikho kuzaletha inguquko lokho.
Ikhomishini leNcube siyabona ukuthi yethule umbiko isola nje udlakela, kayizange icace ikhulume ngokubulawa kukaMasaya. Ungathini ngalokho?
Ibifanele imqambe lo ekhuluma ngaye akungalinganiswa inyoka ngenxoza yona ikhona. Iyabulawa ibisimezwa yona leyo inyoka yakhona. Kuyazakala njengoba ngike ngathinta ukuthi abanyamalalisa abantu, abatshaya abantu, abalokhu bakwenza eminyakeni yonke le edlulileyo ukuthi ngobani, lokhu beyekelwa beqhubeka besiya phambili. Kanti-ke laba abanyamalaliswayo ababuleweyo kumele sibaqambe ngamagama. Umuntu kasonani, umuntu akukhulunywa ngaye sengathi kukhulunywa ngomoya. Kumele kuqanjwe ukuthi ubani oyehlelwe isiga esinje sibangelwa ngusibani bani, akungaqhubeki futhi khona lokho. Yikho kuzaletha inguquko ngale ndlela sebenza ngayo, bengathi babambe ilahle elithisayo, akusoze kusebenze lutho. Bamele bona babe yibo abasukuma bakhulume, ngokuba bafakelwe khona lokho ukuthi bakhulume bavikele amalungelo abantu bezimbabwe.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ugokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
The Voice of America.
Iqula lamazwe aphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi ele-European Union Election Observer Mission namuhla lethu lombiko walo ukugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Lagcizelela ukuthi aluqhutshwanga kuhle lolukhetho, njalo amalungelo oluntu kazange ahlonitshwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom eseBrussels isiphathamandla seEuropean Union umnumzana Fabio Massimo Castaldo ugcizelele asebeke bakukhuluma ukuthi ukhetho lolu kaluqhutshwanga kulandelwa iziqondiso zomhlaba ezilawula ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezahlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu phambilini kokhetho langemva kwalo.
And lacked a level playing field, which was compounded by intimidation.
UCastaldo wengeze wathi umanyano we-European Union uzaqhubeka umise uhlelo lwawo lokuphathisa ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngemali engena kuzigidi lezigidi baze basuthiseke ukuthi li-commission isiqhuba ukhetho okhululekileyo. Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uncome abe-European Union ngombiko wabo.
Incwadi ebhale ngabe-European Union itshengisa sobala esasivele sikwazi mayelana ngokhetho eZimbabwe. Kulunya besithi room for improvement ngabe sitsho njalo abelungu bathi ukuthi kuyabe kukhona okusilelayo njalo kukhulunywa besithi i-election was disorderly kusitsho ukuthi vele bekungahlelekanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Menzi Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende laye alalele izicwayiso ze-EU ukuze aqondise amaphutha awenzayo ekuqhubeni lolu khetho.
Ya, iripoti ye-EU mna ngiyase ngiyibonile. So hayi akula nto embi ngeripoti ivele isobala that is nje sivele sikhayele khona lokhu. Ubuhle bayo ukuthi lama recommendation so sicela ukuthi uhulumende athathe ama recommendation ona la afakiwe asebenze ngawo siqhubekele phambili njengeliso.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira yena utshele iStudio 7 ukuthi umbiko we-EU awubakhathazi ngoba ukhetho kudala lwadlula.
We are not concerned because they're just stating their opinion, and as for funding, we are better off without their funding, like we've always said. We are not bothered, we are not worried by opinion.
Besethula lumbiko abe EU Election Observer Mission bafake imicijo engamachumi amabili lanye 21 yokucabisa uhulumende ngendlela amele aphathe ngayo ukhetho. Bathe kumele kuguqulwe umthetho we-maintenance of peace and order ngoba ulokuncindezela thize abakubone ngesikhathi sokhetho. IZEC bathi kayimelanga ilawulwe ngamabandla ezombusazwe njalo kumele yethule impumela yokhetho ngesikhathi. Bakhuthaze njalo ukuba uhulumende abe lendlela ebalulekileyo yokuqhatha abahluleli bemithethwandaba ukuze ingasetshenziswa ukuphazamisa inhlelo zelizwe njalo kungabi lokuhlukuluzwa kukaZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha ezimota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Inhloko ye-World Food Program yona ithi isimo asisamanga kuhle eGaza njengoba abantu sebephelelwe ukudla. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye sebebulewe kusukusela ngesikhathi lempi iqhamuka kulandela ukuhlaselwa kwe-Israel liqembu le-Hamas elafakwa iMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel yahlasela eGaza kulandela ukuhlasela kwe-Hamas okwabulalisa abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amane. Ingcwethi zezombusazwe siqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi amacele omabili akhumisana nomlotha njengoba limpi sibulalise abantu abanenyi njalo kusetshenziswe imali eningi kakhulu kuyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owake waba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-CCC.
Well, kuyatshengisa ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye ama-bodies esiwananzelelayo o-United Nations, sinanzela ukuthi ama-bodies anjengalawo besikhanyuma kusuka lezinto enjengalezi ezingathesheli amalawulo kuze lendlela okuba nabancane. Kodwa bekukhanya ngathi amazwe azithulele, ama-superpowers anjengawo-America kukhanya ngathi abathethezele empini yani. So ungananzela kuyinto ebuhlungu kakhulu, asakwazi ukuthi kanti nxa kuvunyelwa impilo yani iqhubeka ukuthi abantu abanelandelana kubhizinisi yamabhizinisi omifasiyalithi kuphela nya kathi kuzithi kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha ama-bodies nayo siwakhangeleleyo bona ku-United Nations abakhanya ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bayathatha amacele ngoba khathi siyabona nxa i-Israel lokudizi ama-missile khona phana eGaza kusegcene ukubona bazithulele. Sina sohle sibona ukuthi bona bahamba ne-Israel kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masinga ngoba leyani into nxa ingabanjwanga kuhle sibona sikakwemena ukuthi ngagcina sigcina futhi kwenye i-world war yesikhathi xa ingabanjwanga kuhle ngoba ungezamasokuvungama lapho amazwe asevungame emaceleni bangagcina bejoyina khona phana sibona kuxhayise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangise nje ukuthi kulungisiswe impi le imiswe ingakamemetheki kwezinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngathi ungathi silengathi esisebenza lapho sizigayo kungazethu lusimthini laba o-United Nations bonabo into phela engaseda into umbhobho leyani ephoswayo lama-grenade lamabhombu aphoswayo asoze ayiqedi impilo yani ukuze iphele sokubala ukuthibili kubizwane kukhulumiswane kanti vela nje indlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngokuthi kuthiwa kuyalungiswa ngempilyana asibone kulunga and nxabele kube cikakezephuza hhayi sibona kungene impi yesikhathi so-ke kungcono masiyawunambelele ngoba kuyaa abantu abanenzakala amacala and futhi not only that singakhona bethi impilyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona banendleko eziphezigela khonapha ezinganceda abantu abadurekayo ezinganceda amanye amazwe alamanye ama-calamities ama-disaster siwabonayo kodwa kugize kudlalisa imali udibana nembobo udibana lama-missile kudutshile izinto kudlawa impahla endizelana impahla futhi izafundisa impilo yisibheli lapho ezaphela khona kubuye kwathiwe futhi abantu abanezimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhatshi emhlaba ukuvula amehlo ukhangele imihle impilo yani abantu bafunisana kwedlula.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe wakwaba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-CCC. Lamhlanje uZulu wakobulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni imuli zalabo ababhubhele engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni izimuli zalabo abatshone engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo. Lingozi ibulele abantu abangamachumi aphezu kwamabili lambili, kwasinda oyedwa owesifazana owelatshwa esibhedlela sempilo. Umabhalane weMathebeleland South unkosazana Latiso Dlamini Maseko uthi uhulumende uncedise ngamadola eZimbabwe ayizigidi ezimbili isaka lomumbu lokubekwa komufi ngemuli ngemuli, njalo uhulumende ulakho ukusala egcine imuli zabatshonileyo.
Siza kanjalo nokudla ezimulini okuzavele eGMB lezindaweni ezijiyeneyo ukuthi siphathise labo abayabeka izihlobo zethu.
Umnumzana Mhlaleli Mpofu osebenza ukuthwala abantu eMax Garage uthi ukhala lemuli ezilahlekelweyo.
Abafowethu abasebenza labo bonke loba ngababala ngamagama ngiyabazi kubuhlungu kakhulu and siyaye sizwe kuthiwa kulama accident fund kwamanye amazwe esifisa ukuthi ma kungabe kunjengalokhu lathi sikuthole kuyi-service nyana kunjengangalokhu.
Umnumzana Khumbulani Mpofu odabuka enkayi uthi kubuhlungu okubehleleyo.
Ngasiyakhala sibezingabomalayitsha ngakhulukazi bafuna esilayitshe labo ochief odlozi udlozi umnehluli ugilbert umkharati unyona ontuthuko ochief oedson utobias ubuhlungu futhi abanye nje balibela amagama kodwa ubuhlungu okwenzakeleyo lazishi njalo esikhaya ukuthi balicebe ebulungiseni imigwaqo amagodi isitomash.
Uhulumende uthembise ukuthi uzancedisa izimuli zabafi bonke abatshonele kulingozi ukuze bayebekwa lapho okufunwa khona imideni yabo. Abamankampani ancedisa ngezikhathi zemfa eze-Kings and Queens le-Doves amanyane lohulumende ukuncedisa ukubeka abatshonileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalandeli benguqu imuli labanye abavela endaweni ezijiyeneyo babuthene eBulawayo Amphitheater bevalelisa umufi owakwadlalela iHighlanders leqembu lesizwe njalo waba ngumqeqetshi wodumo uRaman Gumbo. Isidumbu sake sifike koBulawayo izolo sivela eBotswana lapho afela khona ngeviki edluleyo. Uzabekwa kusasa eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Sixoxe ngembali yomufi lo ake waba ngumqeqetshi weqembu lesizwe njalo engumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika, umnumzana Charles Mhlawuri.
Raman ngathi mina kuyamphatha ngoba uRaman sisuka kude sisonke and ngathi indaba ende bantaba ukuthi ngamafitshane uRaman ngaba mazi esadlala ku-Italy and mina by then lami ngangisase ku-Saints kuma-juniors and then but sasizwanana ngoba mina ngangu-1 year behind uNorman Mfumbo ku-Saints kuma-juniors but we used to look up to abantanjabo uRaman but waya and then uRaman wagcina esecoacha iBulawayo Wanderers ama-juniors mina that's the time mina ngase ngicoacha iAmaZulu and then wasesuke sisiya kuba ngu-assistant kamadinda kwa-Highlanders and then after that kwaya wagcina senguye head coach but mina lo Raman sasizwana nongayenziyo and sasebenza sonke and sagcina sesicoacha sonke ku-Capes United ngo-2002 ngingakayi e-German ngamjiya mina esecoacha ku-Capes nasiye-German but sasilokho sizwanana and secoacha imota action mina ngu-Capes United waya ku-national team and stuff like that so ngathi imbali yami lona Raman inde but into eqakathekileyo lapha yikuthi uRaman waye ngumqeqeshi omkhulu and was a very good coach ama-results akhe akhona abantu bayawazi.
Sibona lapha umsebenzi eliwuchazayo owenziwa ngumoye libona sengathi abaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe bayaqakathekiswa na.
Into engani yamphatha yikuthi nje ama-coaches aseZimbabwe sometimes I don't know, maybe it is or I don't know why, but abaqakathekiswa kangaka than what they deserve. Raman did a lot and into engani yanginika nje kungani ngiyahlaliseka ukuthi i-government ayingenele yathi izancedisa ukumbeka and if you know whatever what they're doing so khona khona lako kuqakathekile but into yabeqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi khona ijeni uhambo lukaRaman waqeqesha i-national team wasuke waqeqesha eMalawi wasuke waqeqesha eBotswana but nxa esenza konke lokho thina-ke eZimbabwe siya singabona abantu abanjalo ngokuthi how best can we utilize abantuanyaboraman ukuthi sidevelope i-game yasekhaya. So mina yikho kungani kuyangiphatha khona kaunti ama-coaches amaningi asegcwele umhlaba wonke yet ekhaya where lapho kuzina ngabayasebenza khona bencedisa kunganabaqakathekiswa kangako.
Lo ube ngumnumzana Charles Mhlawuri owake waba ngumqeqetshi weqembu lenguqu lesizwe njalo esengumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuli viki kuhlelo Woza Friday silomculi we Afro Jazz Music uCharles Banda owazakala ngegama lakhe lokucula elithi Mahlaba. Yena ucula engobulawayo asizwene xoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Lichakalisekazi uzokwethisa lati namhlanje asizwe imbali yakhe lokuthi uzalo mbali
founder member of Sunduza Dance Theatre Simon Rainbow Dr. Mahlaba Banda yikho lapha engathola khona igama lona leli so ngakubona ukuthi ingcono ngikhubekele phambili ngani ngesiko elalikhushwa ngubabami ngomsebenzi osenzwa ngubabami ekuqaleni vele since into yakhona isegazini mina bengidlala ibhola imbali yami from junior level up to the Premier League sibili besidlala ibhola a professional footballer sibili.
Wenzeka Charles uSimon wecula imbube yena ke uMahlaba wasengena njani kwezomculo?
Ngithe ngena emculweni ngo-2013 kwasekuyisikhathi lapho ubabami eseshona khona ashona khona yikho lapho engangena khona emculweni. Umculo wami kuthiwa yi-Afro Jazz Music. Emculweni wami sengenze amadlalade amabili then idlalade ekade ngililontsha ngomgqibelo 11 November bekuthiwa Imizwa Feelings.
Ubhekabandi umculo wakhe uMahlaba wathi ningangani ukuze angene kwezomculo?
I-inspiration mina ngithethe kubaba wami the late legendary founder member of Sunduza Dance Theatre Simon Rainbow Dr. Mahlaba Banda. Then ekusebenzeni kwami ngisenza imbube yikho lapho engazidiscover khona ukuthi no I have a chance ukuthi ngakwazi ukwenza ama-instrumentals. Then ngasembona ukuthi ukuze into yami ibe yinto ehlalayo mana ngenze i-music that will last, music that will last forever, like of Afro Jazz.
Pete Mahlaba umculo wakho bangawuthola ngapi abalandeli bakho?
Music yami zibili lama videos bonke ngena ku YouTube ukhona ama social media engizi ami ku Instagram is Charles Mahlaba Banda, ku Twitter is Charles Mahlaba Banda, again Facebook is Charles Mahlaba Banda, YouTube is just search Mahlaba. Ya apia yonke into.
Yo mntu we Afro Jazz lo balaleli. Otha kamnandi uMahlaba. Olendlalati lakhe lichisayo elithi Imizwa. Ngibasilaye kuhlelo waza. Ozo Friday namhlanje. Impela sona emnandi igama lamu yenza Jesus Sibanda.
Good Life Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kombiko opheleleyo oweqembu le-European Union Observer Mission elabuya lazohlela ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoNcwabakazi lonyaka. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.